nekuda kunyararidza varairidzi avo vari kutsutsumwa nemari dzavari kutambira dzavanoda kuti dzinde maus dollars dzichidzokera paus 540 yavaitambira October 2018 asati asvika. Zvinoratidza kuti hurumende yafoma chimwe chipoka chevarairidzi chinozvidaidza kuti Teachers for Economic Development, kana kuti in short Teachers for ED. Zvinongoratidza kuti kana muchinzwa kuti Teachers for ED, Economic Development rakazongotsvagwawo kuvanzurudza kuti zvinenge zvinoratidza kuti mubatanidzwa wavarairidzi wafoma nehurumende kuda kuvhara varairidzi vari kuda mari dzavo.
Munoti kuvarairidzi pamusoro penyaya iyi, Dr. Joe?
Isu tiri kungoyambira varairidzi uyezve tatambira mashoko anobva kuvarairidzi anobva kwakasiyana siyana achitaurawo kuti havakwanisi kuti vabatwe kumeso nezvinhu zvekutamba namadhaka pasina mvura, zvokungoona kuti idiversion inobva kuhurumende isingadi kugadzirisa maringe nemasalari ari kutambirwa navarairidzi ayo akarohwa napongwe. Vanenge vanyangira yaona kuti varairidzi vese vari kutongoona kuti apa kuda kudhakisa trade unionism muZimbabwe, kuda kuona sekuti avo varimumatrade union avarairidzi vari kunetsa hurumende. Naizvozvo toda kuuya nemubatanidzwa unoita sekuti unoda kuti upe varairidzi chouviri kana kuti economic development. Isu munyika yatingongonyatsoona kuti hamuna development, zvese zviri parecession, mune underdevelopment chibatira pamashizha usai hwapanhamo, uye nzara yakatandavara. Uye hatizive kuti zvinoda here kuti vanhu vapinde mugurupu kana muchikwata kuti vazoenda kuti economic development.
Dr. Joe, chamunoda kuti chiitwe chii panyaya iyi?
Chatinoda, chatinoziva chinobuda muEconomic Development ndechekuti murairidzi wega wega ngaapiwe mari yake inokwana yokuti ararame pamwe chete nemhuri yake, akwanise kuita kana achida kuita development ozoita development, kwete kuda kubata namadhaka pasina mvura kana kuita kuita dambe zvaro navarairidza.
Munoshorei pamusoro pesangano iri, Dr. Joe? Handiti ndiri kumirira varairidziwo here?
Ichi chirongwa chinongoonekwa kuti hapana kwachinosvika asi kuti chinoda kungovhiringidza chete kubatana kwavarairidzi vachienda mberi vachida mari dzinokwana kuhurumende. Saka hazvitishayisi hope izvi, zvinongozoperawo nokubhururuka. Ende ipapa tiri kuona kuti mubatanidzwa wavarairidzi wakatopiwa tsamba inobva kuMinistry of Primary and Secondary Education kuti ulonche maprovincial namanational structures. Hationi mubatanidzwa wavarairidzi uchiita zvakadai, asi kuti mubatanidzwa wehurumende unoda kuvhara kana kubata kumeso varairidzi.